vamunangagwa avo vanga vachiperekedzwa nemutevedzeri wavo vakonstantino chiwenga vasangana vatsvangirai kumba kwavatsvangirai kuhighlands muno muharare nhasi mangwanani pavapedza kuonana vamunangagwa vaudza vatori venhau kuti vanga vangoshanyira mumwe wavo ari mune zvematongerwo enyika zvichakadai mumwe wavatevedzeri vavatsvangirai vanelson chamisa avo vanga varipowo pashanywa navamunangagwa vanoti vafara nekushanywa kwaitwa navamunangagwa navachiwenga vachidai kunzwisisana kwaratidzwa navamunangagwa kukasazogumira munzira pakatariswa sarudzo dzegore rino nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vapilanidza muchiya vanoti zvaitwa navamunangagwa zvinoyemurika
ndofunga kuuya kwaita vamunangagwa vauya pamwe chete navachiwenga nageorge taramba vavanoshanda navo ndofunga kuuya kwavaita kuti vazosangana navatsvangirai zvinhu zvinokurudzirwa pane vanhu vanotungamirira mapato ezvematongerwo enyika nekuti vanofanirwa kuti vaise nyika yezimbabwe pamberi voisa zvido zvavo nezvido zvemapati kumashure saka izvi kana vazviita nechinangwa chekuti vavake zimbabwe ndofunga zvinotaridza kuti zimbabwe ichanga ichienda mberi zviri nane panyaya dzezveupfumi nepanyaya dzekuti vanhu vava nerusununguko rwurwere rwakarwirwa munguva yehondo saka ndofunga kuti kuuya kwavaita kunotipa kuti tiwane pekutangira kuti zimbabwe ikwanise kuenda mberi nekuti vamunangagwa vakwanisi kuti vavake zimbabwe pasina vatsvangirai nokuti vanotungamirirawo bato guru chaizvo muno muzimbabwe riri mupalamendi nekwese kwese uye vatsvangirai vanodawo kuti vange vachishandawo nehurumende pano nepapo zvemakwikwi esarudzo zvozoya hazvo asi vana vezimbabwe vachiwana kurarama
vazamuchiya vakurudzira vatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vafaite zvemhirizhonga vachiti kuwirirana kwaratidzwa navatsvangirai navamunangagwa kunofanirawo kuonekwa kuvatsigiri vavo
izvi zvinotaridza kuvatsigiri vemapato maviri ava zvaita vamunangagwa navatsvangirai zvinofanirwa kuvaratidza izvo kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzifanirwi kuti vanhu vange vachipundana hadzifanirwi kuti vanhu vange vachiurayana hadzifanirwi kuti vanhu vange vachibatana zvibharo nekuti iwe unotungamira bato iri uve uchitungamira bato iri ini ndasvika panga pachipedza kuitwa musangano ndaona kuti vakuru ava vanga vachitodya vese mabiscuits anga ane krimu vachinwa mazoe vachigarisana zvakanaka asi hazvirevi kuti mafungiro avo ematongerwo enyika afanana vatsvangirai vachine bato ravo ravakazvimiririra asi vari kuzviita ine mechua mana vamunangagwa vane bato ravo saka tinoti kune vanenge vachiteera vakuru ava vaone kuti nyaya dzemhirizhonga nematongerwo enyika hadzifaniri kukurudzirwa nekuti kumusoro uku vanhu vanenge vachitaura
zvichakadai vane ruzivo nezvaitika pamusangano wavatsvangirai navamunangagwa uyu vanoti vaviri ava vataura nezvemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe nekugadziriswa kwehwaro hwesarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muharare ndiri Thomas Chiripasi.